Vamugabe vaudza mumwe wevanhu vapinda mumhemberero dzokucherechedza zuva revemuchiuto kana kuti Defense Forces Day kuti runyararo haruna kungouya pachena asi ruripo nekuda kwehunyanzvi hweuto reZimbabwe Defense Forces mukuchengetedza nyika. Vati vanoshamisika chose kuti pane vamwe vanhu vemuZimbabwe vari kuda kukanganisa mashandiro emauto kuburikidza nekuvandudza mashandiro emauto kana kuti security sector reform.
It is therefore surprising that some misguided fellow countrymen, at the behest of their Western allies, blatantly disregard the good work done by the Zimbabwe Defense Forces in maintaining peace and tranquility in the country. They disguise this by demanding what they call security sector reform, when it is obvious the enemy's real ploy is to dilute the efficiency of the Zimbabwe Defense Forces.
Vamugabe vakurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vashande nemauto mukuramba izvi vachiti chirongwa chenyika dzekumavirira chekuda kukanganisa runyararo munyika. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti Zimbabwe Defense Forces in Defense of National Sovereignty, Social and Economic Development. Vamugabe vati dingindira iri rinoenderana neurongwa hwebato ravo hwekupa masimba eupfumi kuvatema.
The indigenization and empowerment drive will continue unabated in order to ensure that indigenous Zimbabweans enjoy a larger share of the country's resources. Now that the people of Zimbabwe have granted us a resounding mandate in the governance of the country, we will do everything in our power to ensure that our objective of total indigenization, empowerment, development and employment is realized.
Vamugabe vatenda vanhu vemuZimbabwe nekuvavhotera nebato ravo musarudzo vachiti izvi zvichavapa mukana wekupedzisa chirongwa chekupa masimba eupfumi kuvatema vemuno. Vatendawo mauto nekuita zvirongwa zvinosimudzira magariro evanhu pamwe nekubatsira mapurisa mukudzivirira kuparwa kwemhosva munzvimbo zhinji munyika dzakaita senzvimbo dzinopinda nekubuda nevanhu munyika pamwe nekuminda yemangoda kwamarange. Kunyange hazvo vamugabe varumbidza mauto, pane mamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita seMDC inotungamirwa nemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai nevanhuwo zvavo vanoti mauto ari kushungurudza veruzhinji pamwe nekushanda nebato reZANU-PF izvo zvisiri pamutemo webasa ravo. Zvipata zviviri zveMDC hazvina kupinda mumhemberero dzanhasi sezvavakaita nezuro kuHeroes Acre, asi mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wehurumende vaArthur Mutambara vapinda mumhemberero idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.